Kwa 5% katarika kuti muZimbabwe mining industry ndiyo inenge iri kuoparita zviri nani pane ma industry. Saka na Chamber of Mines ichiti iri kutipa 5% zvona sekuti kutotiseka chaizvo hazvienderani nemashandiro anoita munhu. Tinoziva madangers ari mumugodhi nemari iri kuhova nemunhu wemugodhi. Saka 5% iyoyo haiite kuti munhu akwanise kusvika papoverty that time line. Saka tichiti mari iyoyo ishoma haikwani. Asi ini ndaichiona kuti vanhu vasvika papoverty that time line ka tofanira kuedzwa nemari maybe iri over 100%. Ndo mari ingatomboita zviri nani pamushando wemugodhi.
Tinoona kuti hurukuro dzakauyisa mari dzakapindwa nerimwe sangano rinomirira vashando vemigodhi reAssociated Mine Workers Union of Zimbabwe neChamber of Mines Zimbabwe. Imi sangano renyu harina kupinda munhaurirano. Saka kunyunyuta kwenyu kuchazobatsira vashandi nemutoo upi?
Ipapo ndopane kachallenji karipo nekuti Associated Mine Workers Union ndiyo yakapinda mumatalks aya. Isu hatisati bati tiri kurwisa kuti tikwanise kupinda matoki atiwane fiti zvekuti sekutaura kudai takatoita application yacho kuNEC kuti tikwanise kuita fiti pakutaurirana ikoko. Saka vakwanisa kutipindura nekukurumidza wetri kutipusha nyaya vakurumidza kuti titendera kuti tipinde ndokuti tikwanise kuchallenja nyaya zvakanaka tiitimo mukati kana kutaura tiri kunze.
Mune matanho amuchatora here sesangano panyaya iyeyi yemihoro ye 5%? Asi vashandi vangatarisirwa kuramwa mabasa here?
Pari zvino tanga tisati takutarisira izvozvo nekuti zvatinozivawo tese kuti muZimbabwe kuramwa mabasa iyezvino hakusi nyore. Hongu vanokwanisa kuramwa mabasa asi kune vashandi vari kumaplatinum mines vari kupiwa mari dziri nani ivo vanogona kuramba kuparticipate ende ndo vane mamine ari kutooparata zvakasimba uye vanhu vezvino vazhinji vava kutyira basa zvokuti kana uchitaura navo nenyaya dzesikaki vazhinji vava kutya kuti mangwana ndizorova nepi